Achitaura pamsangano waitirwa muJohannesburg, vamunjodzi mutandiri veZimbabwe Solidarity Forum, vati kunyange hazvo sarudzo dzegore rino dzichiratidza kuti dzichaitwa murunyararo kupfuura sarudzo dzakamboitwa kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga muna 1980. Pane matanho akawanda anofanirwa kutorwa nehurumende pamwe neZimbabwe Electoral Commission, ZEC, mukuona kuti sarudzo idzi hadzina mhirizhonga. Vamutandiri vati sangano ravo rakatumira nhengo dzaro dzakasarudzwa kubva mumasangano akasiyana-siyana anorwira kodzero dzavanhu kuti dziende kuZimbabwe kunoita hurukuro nevemapato akasiyana-siyana pamwe nekuona zviri kunetsa munyika sarudzo dzisati dzaitwa.
ZSF yakatumira vanhu gumi across the country mumaprovinsi ese vakagara vachihostwa nevanhu nevanhuwo zvavo muZimbabwe, maordinary Zimbabweans, vachitarisa kuti zvinhu zvakamira sei mune zvematongerwo enyika, mune zveupfumi, mune zvemapepanhau, mune zvemauto nemapurisa nezvimwe zvakadaro. Saka umbowo hwatakabuda nawo taburitsa ripoti inotaridza zvatakawana mukufamba kwatakaita. Muumbowo hwatakawana tarilisa ripoti kuti tipe veZimbabwe Electoral Commission vanoona nezvekumhanyiswa kwesarudzo muZimbabwe, maobserver ari kunoobserva maelections emuZimbabwe musi wa30, magovernments akaita sehurumende yeSouth Africa, SADC, AU, EU nevamwe vakadaro, tichitaridza nzvimbo dzinoda kuti dzigadziriswe kuti maresults zvichabuda musarudzo, pamwe zvichida zvisave nekupokana kwakawanda pakati pezvematongerwo enyika.
Vamutandiri vati sangano ravo richaramba richikurudzira SADC kuti ikurudzire nhengo dzayo kuti dzione kuti zviga zvayo munyaya dzesarudzo zvatevedzwa muZimbabwe. Asi vati nemamiriro akaita zvino munyaya dzesarudzo muZimbabwe, pane mukana mukuru wekuti Zimbabwe ichatyora zviga zvesadak chizvarwa chekuDemocratic Republic of Congo uye chiri nhengo yeZSF yakaenda kuZimbabwe. Vaprince Abengu vati vakafadzwa zvikuru nekufamba kuri kuita gadziriro yesarudzo muZimbabwe.
Avo vakasarudzwa kunotevera tichiona nezverunyararo kana kumbunyikidzwa kwevanhu muZimbabwe panguva iyo kuine gadziriro yesarudzo yenyika. Zvatakaona kuZimbabwe ndezvekuti shanduko iripo hayo, asi haina kunyatsoperesesa sezvingatarisirwe neveruzhinji. Takaona kuti utungamiri huripo huoneka kuratidza kuda kuti zvinhu zvifambe nenzira yakasiyana nemaitirwo avo ekare, asi woita zvemwoyo wekuda kuramba vari ivo vane masimba. Izvi ndizvo zviri kuita kuti vaite kakuomerwa kuti voita sei pazvinhu zviviri zvinoti kuunza mutongo wejekerere zvinove zvinozoita kuti varasikirwe neutongi, kana kuti kugara vakazvipoteredza nevechiuto senzira yekuti varambe vachitonga. Ndizvo zvatakaona zvichiitika muZimbabwe izvi.
Munyori mukuru wesangano reSouth African Congress of Non-Profit Organization, Amai Titswalo Cassandra Makubela, vatiwo sangano ravo riri kufadzwa nekuti Zimbabwe yave kuenda kusarudzo, kunyange hazvo risiri kufara nenyaya yekuti vari kunze kwenyika havasi kubvumizwa kuvhota. Sangano reZimbabwe Solidarity rakurudzira ZEC, hurumende, mapato ose achange achikwikwidza muZimbabwe kuti vaite sarudzo murunyararo, sezvo sarudzo idzi dzakakosha mune ramangwana reZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.